Ini ndini jonga kande miri, ndichiti ene msure na udzanasi, China, ndira 11, 2018. Vemapato anopikisa vanoti havasi kufara nekusapiwa mukana nezeki kuti vape upfungwa dzavo mukusharwa kwenzvimbo dzekunyoresera kuvhota muchirongwa chekunyoresa kuvhota chakawedzerwa nguva, vachiti zeki yakasiya dzimwe nzvimbo dzakakosha dzakaita semigodhi nemumapurazi. Mubatanidzwa wemachurch weDivine Destiny Network unoti hurumende yava munangagwa ichiri kutatarika kutevera bumbiro remitemo, uye uri kukumbira hurumende kuti isiyane nemaitiro evaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vagari vekuminda yemangoda ekwachiyadzwa mudunhu reManicaland vanoti kubva pakawanikwa mangoda mudunhu ravo havasati vawana zvakare rugare, kungave kuburikidza nekuwaniswa mabasa, rusununguko kanawo cheuviri. Munhau dzemitambo, aive murayiridzi wechikwata chenhabvu cheDynamos uye maWarriors, Kalisto Pasua anovamba chirongwa chitsva chekubatsira vatambi vasina zvikwata zvekutambira kuti vawane mabasa. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa nyaya dzekukwira kwemitengo yezvinhu zvinodiwa nemhuri zuva roga roga, uye kuti zvinobata sei vanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 6080, 15580 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakangana kuteerera chimwe chirongwa chedu na 6 AM muvhuro kusvika chishanu. Musakanganwawo kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.